vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandi gere.
But once you go 75 samunangagwa hatidi kukuona uchiforera basa nanachamisa mayuti enda kupenzeni.
Vachamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera ZEC neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro.
ZEC yapinda mumaguza pambedha parukukwe neZANU-PF. Tisa mamatisa dukula saka ZEC tazviona kuti they are bias. Isu hati boycott the election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munangatoti ekendi munangagwa nokuti yakamukadira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tibomirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
Vachamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa aive nemwedzi minomwe ichikona kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizvininipisa, oita patriotic, oita revolutionary, oita courageous, oti vachamisa nyika yandiremera 7 months ndaremerwa, torai muende mberi nenyika.
Vashora hurongwa hwavamunangagwa hwekuda kurwisa huori vachiti hazvishande.
Ndakanzwa mukoma munangagwa pano ndaakuda kudhila necorruption namukoma chiwenga, ndikati munodhila naise? Zvikati aisa vanhu muofisi anodhila, ndikati hakuna mosquito inorapa malaria, hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatisida kutamba nenguva, toda kurowa bondi mangwanani ngwana nemanyaradzo magaziro mupiganebwe, hatiri kuzoona kuti bondo.
Vashorawo nyaya yemauto ari kupomerwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANU-PF kubhindura avo vaida kubva pamusangano wavamunangagwa vhiki rapera.
Tiri parali katinombonakirwa ka takasiyana nevezanu. VeZANU munhu anenge achirohwa nemasoja, ndakaona kubhindura kuzvindikido parali kunoroveevanhu.
Vatsigiri vakawanda veMDC Alliance Masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa neuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzvare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane urongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndichiteerera ndikakombeya mamanifesto andakanzwa sofa, ndoona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzirise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe womutsigiri Muzvare Alaika Mbeo vati vane chivimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Emeso chamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane focus, munhu anogona kuzozvitungamirira kusvikawo asvikawo paeji rinani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.